Fare zvino taona kuti mapolitician for a long time manetirosi efes anga ari manetirosi anenge mabalet boxes mabalet papers zvese zvanga zviri papana chaa chakashota asi chatangoona ndechekuti kwanga kuto vanobatsirwa kuzvita vakawanda kuzoara mwanasa vanonzi mapato agents akamirira bato rezanupf asi taonawo kuti mapart agents ipapo pane vezanup f nendc alliance pamapolling station akawanda asi hatina kuona venational constitution assembly vanga vachingovapa mapolling station mashoma.
Zvino huwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota uhwo hauiti here sekuratidza kana paine kumbunyikidzwa kana kumanikidzwa kungangodaro kuripo?
Apa ndozvinonesa nokuti kwekuziva kwedu Zimbabwe ine vanhu vakafunda vakawanda. Saka mukatarisa maobserver reports emuna July zvinhu zvakatarwa futi nyaya yemasystem apa tiri kufunga kuti taitarisira kuti dai mastatistics atienda pasi asi zvinoramba zvichingodaro zvichingovapo kuti kune vanhu vanongoita assisted voting.
Kwamutoko kunyanya tinosinzwa mazuva aitwa sarudzo kuti masabhuku nemadzishe vanenge vaine ruoko rwekumanikidza vanhu kuti vaende kunovhotera musangano uri kutungamira wezanup f maonawo zvichiitika nhasi here izvi?
Ndo zvatataura kuti long term observers vedu anga aripo vanga vachiti pamusangano food chikafu chiya chiya chaipiwa nokuti uri kubato ripo kwozoita masabhuku aya anenge achinzi ava mapato agents pamutemo zvanga zvakatarisirwa kuti vange vari neutral apolitical vasina divi ravari kutora asi kwa masabhuku ava iye pato agents zvinoreva kuti munge akatitarisira kutima nokuona kuti munhu wese auya avhotera pati yavo here.